Zimwe nyanzvi mune zveupfumi vashandi pamwe nevanhuwo zvavo vanoti vari kutarisira bhajeti rakanangana nekusimudzira varombo apo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vachatura bhajeti regore rinouya ra2024 muparamende nemusi wechina svondo rino. Munyori mukuru wesangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti sesangano vanotarisira kuti bhajeti iri richange richisimudzira varombo nevasina mabasa.
Ndipo patiri kufunga kuti mari dzehurumende dzakadaro ngadzifokase panyaya dzekucreata mabasa, dzifokase nyaya dzeutano, dzifokase panyaya dzeeducation. Zvekare tiri kuona kuti vanhu vakawanda vanobatsirikana panyaya dzekurima. Kana agriculture ingasimudzirwa, tiri kuona kuti agriculture inogona kutobatsira kusimudza hufumi hwenyika. Mabasa anotowanika pane masectors yese aya panenge tataura.
Izvi zvinotsigirwa nemunyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenneth Chamyarira.
Isusu budget iri tinotarisira zvikuru kuti ngaringe riri USD denominated budget. Izvozvo ndo zvinoita kuti mari yemushandi irambe iine simba, iine udzamu. Nekuti zvose zvekuda kuramba tichinyeperana kuti tine ma3-tier system kumasarari, kumitengo, hazvinyatsobatika. Zvinhu zvedu zviri kuramba zvichingoita muramba mumhuru maringe nemitengo yazvo. Tikange tichitarisa zvinhu zvinofanira kunge zvichivandudzwa maringe neNDS1, NDS2, munyaya dzehealth, masector eeducation, masector eInfrastructure development. Anoda mari, saka budget rakadai rinoda kuti ringe dai ranga rakatarisa zvose izvozvo.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vane tarisiro yekuti pane matanho achatorwa nehurumende panhau yemitero.
Minister of course wakamboimbisa wakati after my elections vachaongorora nyaya iyo yemataxes, nekuti chimwe chiri kuitwa nemabhizimusi vange vasingawandudzi emabhizimusi avo, uye senyika tinge tichirasikirwa necompetitiveness. Inyaya yemataxes akawanda anokanganisa mabhizimusi, anokanganisa even mamwe maeconomic agents anosanganisira mahouseholds. Saka tiri kutarisira matax reforms anorerutsa nekuderedza high cost of doing business. Nekuti kana izvo zvaitika, zvinoita kuti vemabhizimusi vakakwanisa kuwandudza mabhizinesi avo through a reduction in tax burden. Zvinoita kuti even mari ichauya kuhurumende through macorporate tax inge ichiwandidzikawo zvakare. Value added tax inowe ndo tax irinyaya kunza mari yakawanda kuhurumende, mari iyoyo inowedzerawo.
Vanoongorora zveupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development, asi vachitaura vakazvimirira vamasimba kuchera, vanotiwo vanotarisira kuti mutero wezvikamu zviviri kubva muzana kana kuti 2% imwe yenyaya dzichagadziriswa nebhajeti iri.
Tikangoti vanhu vachinji, uye chero hurumende iri kupfuma kuti kunyange hayo iri nzira yekutora mari iri kuteresa vanhu kaviri kaviri. Saka tinotarisira kuti dai bhajeti ratarisa nyaya iyoyo. Chechipiri ndechekuti tinotarisirawo kuti vanhu vakaremara vange vachiwanawo percentage yakati yepabhajeti, kubatsiridzawo kuti vange vachikwanisa kuwana kurapwa nekutengawo zvimwe zvinhu zvavanoshandisa. Chechitatu chatinotarisira ndechekuti vakwidze mari idzo dzisingatorerwi mutero, kuru sei kuitirawo avo vachiwana mabhonasi. Sezvamuri kungoona kuti mari yedu inenge ine kakudzikira kairi kuita maringe neUS dollar.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata muzvinafundo Mutuli Ncube, uyewo hatina kukwanisa kunzwa kubva kuvashandirwi sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo.